Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 3 2017.
Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatori venhau veNews Day vanosungwa vachipomerwa mhosva yekuzvidza ofisi yemutungamiri wenyika zvichitevera nyaya yavakaburitsa pamusoro peurwere hwava Mugabe.
Makakatanwa ari muZimbabwe People First anomanikidza amai Joyce Mujuru kubuda nezita idzva rebato ravo rekuti National People's Party.
Kanzuro yeguta reUlawayo yotaura pamusoro pezvinofanirwa kuitwa nehurumende kuitira kuti mvura isanetsa muguta iri.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mapurisa nhasi asunga kambani Alpha Media Holdings mupepeto webepa nhau reNews Day pamwe nemutori waro wenhau achiwapomera mhosva yekuzvidza ofisi yemutungamiri wenyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Gweta riri kumirira kambani iyi vaobei shava vanoti chokwadi kuti mupepeti wenhau Wisdom Mudzungairi nemutori wake wenhau Richard Chidza uye mumiriri wekambani Sifikile Tabete vasungwa nhasi nemapurisa.
Ichokwadi kuti bepanhau reNews Day Alpha Media radaidzwa nhasi kumapurisa, iro rebepanhau rakazvimirira rega nemunyori wenhau anonzi Richard Chidza nemupepeti wenhau anonzi Wisdom Mudzungairi vadaidzwa kumapurisa vachipomerwa mhosva yekuzvidza kana kushora mutungamiri wenyika kuburikidza nechinyorwa chakabuda mupepanhau ravo musi wa2 March.
Vashava vatiwo vatatu ava vaiswa mumaoko emagweta avo kuitira kuti vazoenda kumatare.
Saka vabva vabudiswa vakanzi tichaenda kukoti mangwana, asi kana tikasabudirira kuenda kukoti mangwana vachange vachitaura nesu kuti zuva ratichaenda kukoti nderipi, nokudaro tichangomirira kubva kunzwa kumapurisa kuti tozvifambisa sei.
Bepanhau reNews Day rakabudisa nyaya yekuti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakabuda zvechimbi chimbi munyika vachienda kuSingapore kunorapwa. Rakatiwo vaMugabe vanoenda kunorapwa maziso avo, asi kune mamwe mashoko ari kubuda anoti vaMugabe vari kunetsekana nechirwere chegomarara repanhengo dzemunhurume. Chipangamazano munyaya dzekutorwa kwenhau kumisa Zimbabwe vanyashanya kunhu vati havatarisiri kusungwa kwevatori venhau munyaya dzakadai.
Vanhu venyika kazhinji tinenge tisingatarisiri kusungwa kwevatori venhau.
Vanyakunhu vati kushungurudzwa nekusungwa kwevatori venhau kwange kwaderera zvikuru, izvo zvanga zvichivafadza sesangano. Munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vashorawo kusungwa kwevatori venhau vakakurudzira kuti hurumende inofanirwa kubudisa pachena zvinenge zvichiitika pamutungamiriri wenyika kana vabvunzwa nevatori venhau.
Tinovimba kuti deivowo vehurumende vaibudawo pachena taurawo kuti zvingave zviri zvii zviri kunetsa, vopindura mibvunzo kubvunzwa nevatori venhau.
Asi hurumende inoti vatori venhau ava vakatyora mutemo nekuzvidza ofisi yomutungamiriri wenyika. Mutauriri wavaMugabe vaGeorge Charamba vakaudza mapepe ehurumende kuti vaMugabe vaive vagara vachifanirwa kunoonekwa nanachiremba vavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
The vaimbo vamuteedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru nasi vazivisa kuvandudzwa kwebato ravo iro ravanoti rachinjwa zita zvichitevera makakatanwa ari muZimbabwe People First. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi mushure memusangano wekomiti yepamusoro yebato ravo wakaitwa nezuro, amai Mujuru vazivisa kuti bato ravo rave kudaidzwa kuti National People's Party kana kuti NPP.
Bodhi yedu yakasangana nezuro ndiyo yepamusoro-soro kana tisati taenda kunational elective convention yatichaenda. Ndiro rakasangana tikaona kuti no, zvataakuda kuti tizvivandudze pachishona munoti kuvhunura kuti takura, tinofanira kuti tizvitsvakire zita rinoenderana nezvikosheso zvedu nezvinokoshera vanhu.
Danho ratorwa namai Mujuru rinouya zvitevera kusawirirana kwamai Mujuru nevamwe vakuru vakuru muZimbabwe People First vanosanganisira vaDidmas Mutasa, varugare Gumbo pamwe navareika Ukonde, zvakakonzera kuti amai Mujuru vadzinge vanhu ava mubato reZimbabwe People First. Vakadzingwa ava vari kupomerwa mhosva yekushanda pamwe chete nebato reZANU PF pamwe nekudhonzera kumashure nyaya dzekuti mapato anopikisa hurumende aite mushandira pamwe musarudzo dzegore rinouya. Nekune rumwe rutivi, vamutasa nevamwe vavo vanotiwo vakadzinga amai Mujuru mubato ravo vachivapomera mhosva yekutadza kutungamirira bato zvakanaka. Asi amai Mujuru vazoudza Studio 7 mushure memusangano wavaita nevatori venhau kuti danho ravatora rekuumba rimwe bato rakonzerwa nevatsigiri vavo avo vavati havasi kuda zvokuswereita mahumbwe.
Isu tiri vanhu vanoda runyararo. Isu tiri vanhu vanoda zvinodiwa nevanhu. Takatenderera maprovinzi ese ari 10. Vanhu vedu vakati imi isi hatisi kuda zvinhu zvinotinonotsa pakufamba. Isu chatiri kuda tiri kuchiziva ndechekusunungura ubatwa hwatapinda senyika yeZimbabwe. Ngatiitei zvinhu zvinoita kuti nguva yedu inotikoshera ipinde mubasa rinokosha kuZimbabwe.
Asi vane ruzivo nezviri kuitika pakati pechikwata chiri kutungamirirwa namai Mujuru nechikwata chiri kutungamirirwa navamutasa navagumbo vanoti nyaya iripo ndeyemakakatanwa ezita rekuti Zimbabwe People First. Vari kuchikwata chamai Mujuru vasina kuda kutaura pamhepo, vati havadi kuswera vachinetsana navamutasa navagumbo sezvo ana vamutasa vari ivo vakanyoresa zita iri. Vagumbo vaudza Studio 7 parunhare kuti havana kushamisika nezvaitwa namai Mujuru semunhu wavakadzinga mubato ravo vachiti kuumba kwavaita bato reNPP kwakonzerwa nekuti havasisiri mubato ravo reZimbabwe People First. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Masangano anomirira vashandi vehurumende 15 asangana muHarare nhasi pamusangano wechimbi chimbi akasunga kuti vashandi vaenderere mberi nekuramwa mabasa nemuvhuro unouya kunyange hazvo paita kushanduka zvishoma kubva pane zvavakanga vakambowirirana pakutanga. Nhengwe Apex Council uye vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti masangano ose awirirana kuti vashandi vanoenda kumabasa kwavo nemuvhuro asi vasingashandi vachimirira kunzwa zvichabuda mumusangano uchaitwa nemuvhuro wakare pakati pevamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi. Vashandi vehurumende vakanga vambozivisa kuti vachaungana muHarare mangwanani emuvhuro vasati vapinda mumigwagwa vachiratidzira, asi urongwa uhwu hunonzi hwazosendekwa mushure mekunge masangano ehashtag tajamuka neNational Vendors Union Zimbabwe azivisa kuti aizopindirawo mukuratidzira uku. Izvo zvinonzi hazvina kutambirwa zvakanaka nemamwe masangano evashandi vehurumende aya anonzi angaoti ave kubuda muurongwa hwekuratidzira uhwu. Vashandi vehurumende vari kuda kuramwa mabasa vachida kuti hurumende ivape mari dzavo dzemabhonasi dzegore rapera. Ngatinzwei hurukuru yataita navamajongwe.
Handingati pane kusawirirana nekuti zvino ndiri kubuda mumusangano wabuda nechisungo chemaorganization SR15. Chisungo ichi ndechekuti takurudzira vashandi vese vehurumende kuti musi weMonday hapana anoshanda. Tinoenda kubasa tese asi hatishandi. Kusashanda kwatiri kuita tee takamirira outcome yemeeting ichaitwa musi weMonday iwoyo. Takadaro taendesa tsamba zvakare kumapurisa iri kuratidza kuti tiri kuda kuzoenderera mberi nezvataronga. Chikuru apa ndechekuti vanhu vanofanira kuti vanzwisise isu tine vashandi vanoshandira hurumende Saka pazo kuda mamwe mashoko kuti pane mamwe masangano angatipi ari kuda kuuya kuzobatana nesu. Zvino izvi zvinobva zvaita sekuti pano yakutya nekuti hurumende inozoya ichitaura zvakawanda. Saka paita sekuti zvezvakonzera kuti pasabude position yekutanga. Asi kubatana 315 takabatana. Point yedu ndeyekuti musoro mandiri tikatadza kuona zvatiri kuda. Tinoprofida neaction yatanga takaronga. Asi chikuru ndechekuti kubatana kwevashandi vehurumende takabatana. Message yedu haina kuchinja. Ende tikufamba mberi tiri pamwe chete.
Musangano wamuchamirira kunzwa zvichabuda uyu uchaitwa nguvai kuti muzokwanisa kunge muchizoratidzira kana kutora matanho.
Musangano uri kona 10 o'clock. Saka todavira kuti maybe 2 hours kubva ipapo tisingochabuda. Ndopa tichaudza vashandi vedu kuti tokondinya here nekuramba tichiya kubata tisingashandi kana kuti totora strategy nyowani.
Ndeyapi masangano anga achida kupindawo mukuratidzira kwenyu iwaya?
Takazongona mbepa kuchinzi tajamuka. Ne mavendors vari kuda kujoina masiku 7. Vangatadziswe nani kana vachida kuitawo zvinhu zvavo. Vagara vachingoita. Asi chikuru ndechekuti kana tiri kuda kuita chinhu vari kusakura munda. Siyai vasakure vaite zvavataura. Nepamusoro pekuti mamwe masangano aya anozouya nemameseji anoita sekuti vamwe vedu havazofari. Nepamusoro pekuti vamwe vacho vanouya nemameseji ekuti mugabe basi go. Isusu vashandi vehurumende vamwe vacho vachiti haisiyo meseji yatinayo.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe uye vari nhengo yeapex council varaymond majongwe vari parunhare muHarare nestudio 7.
Zvichakadaro musangano waitwa nhasi pakati pevamiriri vehurumende nevamiriri vavana chiremba navana mukoti unonzi wapatsanura vashandi mushure mekunge vana chiremba varamba kutambira zvauya nehurumende kumusangano uyu ukuwo vana mukoti vachigamuchira nemaoko maviri. Vane ruzivo nezvemusangano uyu vaudza Studio 7 kuti hurumende yanga yati iri kuwedzera vana chiremba nemadhora makumi manomwe nemashanu pamwedzi pamari dzeon-call allowance pamusoro pemadhora mazana maviri nemakumi masere ane madhora masere asi vana chiremba vanonzi varamba mari iyi. Hurumende inonzi yawedzerawo vana mukoti mari nemadhora gumi nemashanu pamwedzi iyo inonzi yabva yangotambirwa nevamiriri venhengo idzi izvo zvave kureva kuti vana mukoti vave kudzokera kumabasa vana chiremba vachienderera mberi nekuramwa mabasa. Vana chiremba vari kuda kuti mari dzekubatsirika idzi dzisvike pamadhora mazana manomwe nemakumi maviri pamwedzi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Zvinogona kuonekwa sechinhu chisingaitike kuti mhuka huru pasi rose inotya nyuchi, asi sangano rinochengetedza zviwanikwa remuKenya reSave the Elephants rashandisa kutya kwenzou kurumwa mumaziso, muromo pamwe nemusimboti nenyuchi kutyisidzira mhuka idzi kuti dzisaparadze zvirimwa.
Gwaro raburitswa nebazi rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika muAmerica rinoratidza kuti vakawanda vanopfurikidza mwero munyika iyi vari vakazvarirwa kunze kweAmerica vanenge vasina kuchinjiswa pfungwa kusvikira vapinda muAmerica uye vagara munyika iyi kwemakore.
Vakuru vakuru vechikwata cheTaliban vanoti bambo rakandwa nemhando yendege duku yeAmerica yerudzi rwedrone rauraya mumwe mukuru mukuru wechikwata ichi. Uyo akaudza muto weAmerica akanga akasungwa Sergeant Bo Begdal kuti asadzoka zvakare kuAfghanistan nguva pfupi asati aregererwa achiiswa maoko emauto eAmerica mukuchinjanwa kwevasungwa makore matatu adarika. Mutongi wedare repamusoro vaDavid Mangota vakatonga kuti vana vachabvumidzwe kurohwa kuchikoro nekumba mushure mekunge mumwe mudzidzisi kuBelvedere Primary School muHarare arova mumwe mwanasikana ane makore matanhatu zvakaipisisa achimupomera mhosva yekusaita basa rechikoro kana kuti homework. Asi nyaya iyi yakonzera kusawirirana munyika, vamwe vachiti vana vanofanira kurohwa kana vakanganisa, vamwe vachiti kuchikora kodzero dzavo. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta revabereki vemwana uyu vatenda ibiti.
Pane mwana ane 6 years anonzi Makanyara akarohwa zvinotyisa na teacher wake. So ndoangari andikati client yangu. Saka takaenda kudare guru rehigh court tikanoti nyaya dzekuti vana vanorohwa vachirohwa nemboma mudzimba kana kuti muzvikoro hazviite. Zviri unconstitutional because constitution inoti vana havafaniri kusubjectwa kuabuse. Saka high court ichitongwa nyaya iyi navamangota yakabvumirana nazvo. Zvasara manje kugovernment kuchiichiti ichipasa mutemo unotaura kuti moderate penalty inotenderwa nevana ndeipi mumba kana kuri kuchikoro zvizvingaitike. So mutongo wakapaswa nezuro mutongo ijudgment yakakosha because vana vamwe vari kuruza nzeve, vamwe vari kuita zvirema, vamwe vari kufa vachirohwana namainini, vachirohwa nematicha muzvikoro izvi. Vana vanokodzero, vana havana masmall rights. So it's an important case.
Ko vamoka vanoti vabiti vana vakasadzorwa neshamu ndinorangarira kana vachidya usiku vakatombodaro panogona kuita dambudziko ipapo.
Ai nzwai mkoma blessing. Mubereki wega ane dzira yaanotaura nemwana wake. Isu takakura chinzi ukaisaita homework ukasageza. Saka mai vangu vangu vakaoma panyaya yekugeza because kumbare kwakuine mhute. So ukasageza haubvumidzwe bakudya masweets, haupiwe mari yepocket money. Kune dzimwe nzvimbo haupenderwe kuona TV, kune mama schools unodetainwa. Imi vaZulu muriko kuAmerica kwekuti vana vanikwa tori nefoni 999 yavanofonera mapurisa kana varohwa. Asi kune kuri kubudawo nemadokta, kuri kubudawo nevana Obama.
Gweta vatendai biti vari parunare muHarare. Tabatawo rimwe gweta vaStephen zvinavakobvu avo vati havawirirane nemutongo uyu.
Having judgment here, it takes my rights, Evana, ne my rights, Evana, in general, too far. Because in interpreting that right, you could, it seems underlying reasoning, punishment, corporal punishment is degrading and inhumane. But that which it is our own culture and our own practice. And if you could teach it at one hour, Faniku, Tsuru, kana wakanganisa.
Asika vamwe vari kuti vamwe vabereki nevadzidzisi vanga vakutorova vana zvekuuraya chaizvo.
Havafani kunyanyisa, vana havafani kuita kupondwa, but vanofanira kurohwa zvakafanyira zvine mwero zvekuti zvinoratidza kuti kutiura kwete kuti kuita kuponda.
Ko zviri kunzoka kunyika dzakaita sana America havabvumidze kurova vana kune dzimwe nzvimbo, kune mamwe matunhu.
Izvozvo ndinozviziva kuti kune dzimwe nyika hazvitotenderwi zvachose. Asi mukachitarisa setup yekunyika idzodzo yakasiyana neyedu zvachose. Nokuti mukatarisa nyika dzakaita seidzodzo, munoindaracta kwevana nevamwe vana kana kuti kupolutwa kwebhevha yemwana nebhevha yevamwe vana kunenge kuri kushoma nekuda kwesetup yekunyika ikoko. And also level yedevelopment nemararamiro avanoita akatosiyana neatinoita, nokuti mwana unosenda the greater chunky time yake ari mustreet nevamwe vana. Ende zvaanondodzidza ikoko nezvaanondorunzirwa kuti aite zvinenge zvisiri zvinotarisirwa nomubereki. Saka mubereki unogona unofanira kunge ane mukana wekuti atiure mwana.
Gweta vaStephen zvinavakobvu vari parunare muHarare.
Kanzuro yeguta reBulawayo inoti hurumende inofanirwa kushandisa mukana wekuzara kwakaita madhamu anopa mvura kuguta iri kuti iite urongwa huchaita kuti guta iri risarambe richitarisana nedambudziko remvura panguva iyo kusinganaye zvakanaka. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, mushure mekushanyira madhamu kwaitwa nekanzuru pamwe nevatapi venhau nhasi, meya weguta reBulawayo vaMartin Moyo vati vari kufara kuti madhamu mashanu pamatanhatu anopa mvura kuguta reBulawayo akazara, izvo zvisati zvamboitika mukati memakore anopfuura 16 apfuura.
Kure rino mvura yanaya, madhamu edu akazara. Tinotenda nechipo chemvura. Tine madhamu 6 5 ari kuspila nyangwe 1 rasara risati raspila.
Vamwe vati shuviro yekanzuro yavo ndeyekuti hurumende itore mukana wemvura yakawanda iripo parizvino kuti ite urongwa huchaita kuti dambudziko rekushaya mvura rinombotarisana neguta reBulawayo ripere. Nekuda kwekuti guta reBulawayo riri munzvimbo isinganyanyonaya mvura yakawanda, madhamu anopa mvura kuguta iri anombosvika pakuoma zvekuti kanzuro inosvika pakumbovharira vagari mvura senzira yekuedza kuti mvura iyi ikwane. Sachigaro weCommittee of Future Water Supplies and Water Action, vanome Nhlabani, vati vanotarisira kuti hurumende ipe mari kuchirongwa chekuvaka dhamu reGwaishangani, iro rinonzi rikavakwa rinokwanisa kupedza dambudziko rekushayikwa kunomboita mvura muBulawayo.
Necapacity yamadhamu nokunaya kwemvura right now inogona kuti chovha up to almost 5 years. Asi takachitarisira kuti hurumende itaro mukano kuti iko kunaya kwemvura itigadzirire mine long term plan yakaita senyaya yeGwaishangani, because hatinga dependi nemvura ye one term chete. Saka hurumende nama parliamentarians dai adini atora mukana uyo kuti patigadzirire long term yeGwaishangani.
Zvichakadaro, musangano wekanzuro wakaitwa munguva pfupi yapfuura unoratidza kuti kanzuro yeguta reBulawayo yave kusangana nedambudziko rekuwana mishonga yakakwana yekuchenesa mvura inonwiwa nevagari. Munyori wekanzuro yaChristopher Dube vati kanzuro iri kusangana nedambudziko iri vachiti izvi zviri kukonzerwa nekuti makambani anovatengesera mishonga iyi ari kubatwawo nedambudziko rekushayikwa kwemari yekunze riri munyika. VaDube vati vanotarisira kuti hurumende kuburikidza nebhanga reReserve Bank of Zimbabwe ichakurumidza kugadzirisa nyaya iyi.
Hongu nyaya yeforex iri kuti affecta maareas akawanda emaoperations. Issue futi yemachemicals inove ndiyo iri critical. Asi tinovimbisa kuti nekutaura kwatinoita nehurumende tichivatsanangurira kuti mvura iri important. Vatatisvitsira mashoko kuReserve Bank kuti vaite prioritize yemachemicals emvura.
Pamwedzi wega wega, kanzuro inoshandisa mari inosvika zviuru makumi masere nezvisere zvemadhora mukutenga mishonga yekuchenesa mvura inonwiwa nevagari. Dambudziko rekushayikwa kwemishonga yakakwana yekuchenesa mvura rakambotekeshera munyika mumakore a2007 na2008 apo mari yemunyika yakanga isisina simba zvichienzaniswa nemari yekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Zvichakadaro, makurukota ehurumende nhasi ashanyira nzvimbo dzakasiyana-siyana kumasvingo neMatibeliland achiona kuparadzwa kwakaitwa migwagwa uye misha yevanhu nemafashamu emvura aya anonzi auraya vanhu vanosvika 246 kusvika pari zvino. Makurukota ehurumende aya anosanganisira vaSevia Kasukuwere, avo vanoona vanovagurukota rinoona nezvematunhu, navaSidney Sekeramai vanoona nezvekudzivirirwa kwemukati vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika. Vaviri ava vanga vachifamba nechikopokopo nemumiriri weUnited Nations Development Programme muZimbabwe, vaBisho Parajuli. UNDP iri kubatsira hurumende kutsvaga mari inosvika 100 million yekusimudzira migwagwa nemazambuko kana kuti mabridge akaparadzwa nemafashamu aya, uye kubatsirawo vanhu vakaparadzirwa misha yavo nechikafu. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata gurukota rinoona nezvekufambiswa kwezvinhu vaJoram Gumbo, ava vanoti vanhu vakawanda vari parumana nzombe.
Asi nyaya iri kunetsa ndekuti mvura yacho haisi kumira. Izvo zvinenge ichinzi ichange yava kuzouya ichinanga kumusoro futi kwenyika. Saka ndopazvino kunetsa kuti kana pakadaro hamukwanisi kushanda mumigwagwa, hamukwanisi kuvaka imba nekuti mvura inenge ichimbodhiriza kana yauya futi zvakare.
Pane yambiro here yamungada kusvitsa kune veruzhinji?
Chokwadi, yambiro yatinoda kupa kune veruzhinji ndiyo yatagara tichimovataurira. Takashandisa veTraffic Safety Council, takashandisa vatinoti veCTU vachitaura mumaredhiyo nokutumidzirana pamafoni kuti regerai kupinda pamumvura kana maona kuti rwizi rwakazara, itogarai kwamanga muri nokuti zviri nani kuti munonoke pakuti tigoregera kuzokuonai. Tindi kutaura izvozvo nokutaura namashokoro anokuzvikoro kumaticha kuti vasaregera vana vachienda kunowambuka nzizi vasina kubatsirwa navabereki. Asi unowanikidza kuti vanhu vokwedu mashoko atinovapa vanoona sekuti pamwe hazvinei. Vamwe ndovanotira yavo kuti vaambuke dzimwe dzinjizi vachishandisa atingati zvimakanu zvikepe zvavo zvavanoveza veza izvi. Yambiro yedu ndeyekuti mvura inokutora uchiseka. Regera kupinda mumvura kana waona kuti pano rukuvara rwakazara, gara kwawanga uri wozoyambuka wakwanisa kuti wavakuona kuti pasi pakamira sei. Nokuti hauzokwanisi kuona kuti unopinda mugomba here, nokuti hauzoti mvura yachera pasi zvakamira sei. Saka iyoyo yambiro tiri kuipa nguva yese, tichishandisa maredhiyo, tichishandisa futi mafoni kuti vanhu vokwedu teererai zvatiri kutaura izvi kuti tigoona kuti munenge machengetedza upenyu hwenyu.
Vajora Mugumbo ndivo gurukota runoona nezvekufambiswa nekutakurwa kwezvinhu. Vanga vari parunare muHarare namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Munhau dzemitambo, vatambi vetsiva vemuZimbabwe vakokwa kweZambia kuzorwa mumutambo wekugumisira waCharles Manyuchi wegadziriro yake yekudzivirira mukombe wake weWorld Boxing Council kuSingapore. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iyi.
Vatambi ava vapiwa mukana wokuonekwa nevekunze kwenyika vanoisa mari mutsiva kuti vakwanise kupiwa mukana wokuenderera mberi nemutambo uyu, sezvakaitwa naManyuchi uyo zvekare ane mukombe weAfrica. Vatambi vetsiva muZimbabwe vari kuenda kwemakore nemakore vasati vapinda munhandare vachirwa nemhaka yekushayikwa kwevanoisa mari kuti vatambi ava vaidzane masimba sezvaiitwa kare. Asi mukuru weOriental Boxing Promotions yekuZambia anove zvekare maneja waManyuchi vaChris Malunga vanoti vari kupa vatambi ava mukana nekuti ukama hwavo neZimbabwe mumutambo wetsiva haufaniri kutanga nekugumira pana Manyutete. VaMalunga vanoti vari kuda kutora vatambi vane tarenda kubva muZimbabwe vovapa mukana sezvavakaita kuna Manyuchi. Vatambi vari kunorwa kuZambia uku musi wa11 kurume ndiNY Katunga, Tinashe Madzwane, Wesley Magdade pamwe na Trevor Mpofu. Katunga oyo ari kunorwa na Alfred Maoyo Mulungisi International Conference Center anoti dai pasina Manyuchi vangadai vakangogara kumba vaine maroto chete ekuti vacharwawo rini pamberi pemhomho yevanhu.
Kuda kunyotenda is our champion Charles Manyuchi. Dai pasina iye I think
Tinashe Madzwane anoti ari kutora mukana uyu kuratidza murairidzi wake pamwe neshamwari dzake dzari kuenda nadzo kuti kushaya mukana chete asi ane tarenda rekusvika kumusoro nekudambura Gibbon Kamota. Musi mumwe chetewo Manyuchi ari kuedzana masimba naDio Gratikao Samuel wekuTanzania mumutambo wake wokugadzirira kunodzivirira bhande rake reWorld Boxing Council kuSingapore. Manyuchi ari kusimuka muLusaka musi wa15 kurume akananga kuSingapore uko ari kunorwa naQuadratilo Abdusolozi wekuUzbekistan musi wa25 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nasi tiri kutarisa kuparadzwa kwakaitwa zvinhu nemafashamu emvura munzvimbo dzakasiyana siyana munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001 202 465 0318.
Sezongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare.
Vatori venhau veNews Day vanosungwa vachipomerwa mhosva yekuzvidza hofisi yemutungamiri wenyika zvichitevera nyaya yavakaburitsa pamusoro peurwere vava Mugabe.
Makakatanwa ari muZimbabwe People First anomanikidza amai Mujuru kubuda nezita idzva rebato ravo rekuti National People's Party.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine su zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu ndichitimurare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina ndinotungamiri Nkomo munhau dzeChindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolesihlanu mhlazintathu ngombimbitho 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Wathi sizebona isibusiso esisenzelwe nguThixo lonyaka. So kulesikhathi eside amadamu ethu engelamanzi. Sile madamu angu ayisithupha. Amahlanu akhona ayachitha.
Amadamu amahlanu phakathi kwayisithupha okunatha khona idolobho lakobulawayo abikwa esegcwele njalo ayachitha.
Sina njengenhlanganiso yentatheli zindaba ezinobujournalist sethuka sesaba kakhulu umphathi sizwa ukuthi intatheli zindaba sezibotshwa sezihlukuluzwa ngendaba zokuqhuba imisebenzi yazo.
Amapolisa abopha intatheli zindaba ezimbili zephephandaba leNewsday zisetheswa umlando wokuthuka uMongameli Robert Mugabe. Abenhlanganiso yezamabhizimusi abesifazana e-Inoto kubomama basungula umkhankaso wokuqoqa impahla esetshenziswa ngabesifazana nxa besesikhathini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amadamu amahlanu phakathi kwayisithupha lapho ikansili yakobulawayo edonsa khona amanzi asegcwele njalo ayachitha ngaphandle nje kweInyankuni. Kwedamu leInyankuni lona elikusilinganiso samachumi ayisifica mnembili lanye ekhulwini 82%. Kubika intatheli zindaba yethu uNompumelelo Moyo.
Lamuhla amakansila edolobho lakobulawayo kunye lentatheli zindaba babhode amadamu abalisa umzingwane ulowa lo aphancema asegcwele njalo asechitha. Usiba lukhulu wedolobho lakobulawayo umnumzana Christopher Dube uthe yebo amadamu agcwele kodwa ukusilela kwemali yakwamanye amazwe sokwenze badinge enye inkampani yokubathengisela imithi yokuhlanza amanzi.
I-problem ama siyo ukuthi sile problem ama chemicals. I-problem esilayo yi-foreign currency. I-foreign currency la uyakwazi ukuthi ikwile allocation criteria e-reserve bank.
Umnumzana Dube uthi bacabange ukuthatha leli nyathelo ngoba ibhanga elikhulu lesizwe ele-RBZ alibatholisi imali ngesikhathi.
Isasile sisizwe no contract. Ucontract esasilaye nalo wasalela engasinikanga amanye ama-orders athisi.
Uchalimani wekomiti ebona ngezamanzi umnumzana Nomenhlabano uvumelane loDube ethi yebo amadamu asegcwele kodwa ukusilela kwemithi ngenxa yemali engatholakali ebhanga lesizwe basebenza nzima.
Sasilewo one supplier obe supplier ama chemicals. And then sabona ukuthi khona ukuthi sibe lokho sibhese ngemuntu weyi-1 usupplier. We to engage another supplier. A supplier low i-order yema chemicals is in transit. So we believe ukuthi khona na asoze kube kangako because sesingeje omunye usupplier. Sithemba ukuthi hayi udubo lololo ma chemicals alisoze lusi affect as such.
Umsekeli kamqondisi obona ngezamanzi uManjinela Mente Ndlovu Uthe ikansili isiqalile njalo ukudonsa amanzi esuka ku-insiza osechitha esiyathela ku-inyankuni emzameni yokuvuna amanzi engahambi leganga.
Ngithe mina okwakhathesi inyankuni eyiyo elokhu isele ingagcwalanga sesifida ngepipe evelela ensiza ukuze at least layo ibe le storage ephezulu. So okwakhathesi asiyisebenzisi yona inyankuni, siyafida nje sigcwalise ukuze lathi sengezelele amanzi akustorage.
Umeya wakoBulawayo umnumzana Martin Moyo ubonye uNkulunkulu ngokugcwala kwamadamu lokuthi asechitha.
Wathi sizebona isibusiso esisenzelwe nguThixo lonyaka. So kulesikhathi eside amadamu ethu engelamanzi. Sila madamu ayisithupha, amahlanu akhona ayachitha, elilodwa elivele linzima ukuthi ligcwale ngunyankulu, but lalo lonyaka likhwele lokhuyana okungajayelekanga.
Ngenyanga ikhansili isebenzisa inkulungwane phose amachumi ayisichiyanga lolunye amadola 87,600 ekuthengeni imithi yokuhlanza amanzi. UBulawayo uvame ukubhekana lokusilela kwamanzi njalo amadamu acina ukugcwala efika esibangeni akiso okwamanje ngo-2000 lango-2014. Amakhansila acele uhulumende ukuba aqale manje ukwakha aqede idamu leGwayi Shangani ukuze udubo lokusilela kwamanzi luphele ngoba okwamanje uBulawayo ulamanzi angamdonsa okweminyaka emine. Ngimele iStudio 7 ngisesigodini, nginguNompumelelo Moyo.
Amapolisa eHarare namuhla abophe intatheli zindaba ezimbili zephephandaba leNews Day azetheza umlando wokuthuka uMongameli Robert Mugabe phansi komthetho weCriminal Law Codification and Reform Act. Kubika uMavis Gama.
Amapolisa eZimbabwe Republic Police bathi umhleli uWisdom Dzungairi lothapha izindaba uRichard Chidza bathi kuMongameli ngemva kokuloba udaba obelule sihloko esiphathelane lempila kahle kaMongameli esithi Mugabe in fresh health scare. Kuphephandaba labo laizolo mhlaka 2 Mbimbitho 2017 obelusitsho ukuba uMongameli elemvukuzane ye-prostate cancer. Banikezwe ezandleni zegqitha labo umnumzana Obey Shaba weZimbabwe Lawyers for Human Rights zeTelechara ababili laba kanye lommeli weAlpha Media Holdings uSifikile Thabethe. UShaba ulandisele intatheli zindaba phezu kokubotshwa kwabathathu laba ngamapolisa.
Saka baba babudiswa bakanzi tshaenda kukhoti mangwana asikana tikazwa.
Babakhululile kuthiwa bazomiswa phambi komthetho wandaba kusasa.
Lokhu kwenza kwamapolisa kusolwe kakhulu ngabenhlanganiso ezimela intatheli zindaba elizweni. Umqondisi weinye yalezinhlanganiso eye Media Institute of Southern Africa Zimbabwe umnumzana Nhlanhla Ngwenya upha umbono wakhe.
Engabela intatheli zindaba ukuthi yenze imisebenzi abikhululekile bakulokhu kuyahlala kuyisehlakalo seZimbabwe njalo kulakho ukuthi kube wesi nxa silanda kuma-elections.
Unobhala jikelele enhlanganisweni yentatheli zindaba eyeZimbabwe Union of Journalists umnumzana Foster Dongosi yena uthi kuyethusa ukubotshwa kwalezi ntatheli zindaba.
Sina njengenhlanganiso yentatheli zindaba Union of Journalists sethuka sesaba kakhulu ngathi sizwa ukuthi intatheli zindaba sezibotshwa sezihlukuluzwa ngendaba zokuqhuba imisebenzi yazo.
Umqondisi wenye inhlanganiso ezimeleyo eye Growth Edge Development Program GDP umnumzana Zisunko Ndlovu uthi le kayisiyo ndlela engasetshenziswa ukulungisisa indaba.
Okokuqala okuqakathekileyo ukuthi sifunde ukuthi ukubopha lokubotshwa ayisiyo ndlela yokuxoxisana. Amadoda la amabili azama ukuxoxisana lo lesikhulumeli sika Mongameli uGeorge Charamba kodwa ngiyezwa ukuthi abatholanga thuba lokuthi bezwe ukuthi kuhamba njani.
Undlovethi, ngabe umongameli esebenzisa izibhedlela zaphakathi kwelizwe, ngabe azikho inkulumo kuZulu ohleze khonona ngokuphuma kokuphela kwamongameli esiya kwelatshwa kwamanyamazwe?
Uyathola ukuthi udaba lolu ludaba olufuna ukuthi uhulumende wethu esiqenye le ntuthuko esiyabe silayo elizweni, ukuthi umongameli etholakale laye esiyalatshwa eParirenyathwa ngokuziqenya kulokuthi sonke isikhathi atholakale enguye ophumayo esiyalatshwa eSingapore.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Mugabe ephume nsitha ekuqaleni wayonale iviki elubhekise kwele Singapore ngesiphangiphangi. Isikhulumeli sehofisi yakhe uGeorge Charamba sitshele amaphephandaba kahulumende ukuba uMugabe eye ukuyahlolwa impila kahle yakhe njengalokhu ahleze kwenza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abaphathi ntambo bakahulumende batshone bebhoda ngehelikopta namuhla esigabeni zeMathebeleland leMaswingo becwayisisa umonakalo obangelwe lizulu lesikhukhula lona eselibulele abantu abangamakhulu amabili lamachumi amane lasithupha 246. Abaphathi ntambo laba ngabathi umnumzana Sevia Kasukuwere yena obona ngokwakhiwa kwezabelo kanye lomphathi ntambo okhangelane lezamabutho umnumzana Sidney Sekeramayi. Ababili laba bebehamba lomeli we-United Nations Development Programme umnumzana Bishop Arajuli. I-UNDP incedisa uhulumende ukudinga imali edlula izigidi ezilikhulu eyokuncedisa abantu abakhukhulelwe imizi kanye lokwakha amabholoho lemigwaqo edilizwe lizulu. Uhulumende uxwayisa uZulu ukuthi engaze eqa imfula lezifudlana nxa ethe watholwa igcwele. Sixoxe lomeli weBinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Tubeko Sibanda.
IZulu libulele izinto eziningi, libulele abantu, libulele imigwaqo njengokutsho kwakho, libulele amabhoroko. Izikolo eziningi sezivaliwe, zivalelwa ukuthi seziphakathina kwamanzi. Uhulumende ye wenzile i-declaration yakhe ye-national disaster izolo. Bakukhulumile ngaphakathina, bayenze i-ministerial statement okasukuwele ePhalamende. Kodwa nje into esinanzelelayo ukuthi hayi luhulumende i-problem yakhe ukuthi uhulumende lwana othi nxa into ithe yabakhona kuyathatha isikhathi ukuthi eyilandelele into yakhona elungise. Ngoba sike sabuza lapha le mandla ukuthi eMathebeleland South izulu leli likhukhulile izindlu nemizi yabantu, kodwa labo abantu akulalutho abalutholileyo oluvela kuhulumeni zanamhlanje, bathole nje ama-cooking oil. Sambuza lo minister wakhona ukuthi pho i-cooking oil ungayinika abantu ukuthi benzeni ngayo. Wazama nje ukuthi la ekhamba amanga ukuthi hayi sizamile ukubanika konke esingabe sikukwanisa, but esikwaziyo ukuthi uhulumende lo kanelisa kala mali yokuthi akwenze khonokho, ngoba imali yonke asikwazi ukuthi bayisa ngaphi, bayiseSingapore, bayisemalaysia.
Etsholotsho kube lo monakalo omkhulu kubofilabhusi ePlumtree eWuwana, khona ngapho eBinga umumona unjani?
EBinga izulu liyana, imfula igcwele, sesilahlekelwe ngabantu abambalwa abathathwa ngamanzi. Kodwa hhayi ilukuzeni i-flooding ibingakaqalisi ukuthi ibe khona ngaphakathina kwemizi. But sikhangelele ukuthi nxa kuyukuthi izulu liyaqhubekela phambili lisenza khonokho elikwenzayo, mhlawumbe lathi singagcina sesingena phakathina kodwa olufanayo. So okwakhathesi singabantu nje abamileyo abalokhu besakhangele ukuthi kambe ngaya ngaphi. Itsholotsho okhuluma ngayo, mina lama members of parliament wonke awe MDCT eMathebeleland North besibuthene nje namhlanje ekuseni sixoxa sikhuluma ngokuthi ufuze siyefika khona etsholotsho siyebona ukuthi umumo wakhona unjani, njalo sesibuthanisile uncedo olungakwanisa ukuthi luyenceda labo bantu ababe affected ngamaflati. Sikhangelele ukuthi siyekupha abantu bona labo ababe lodubo lalelo ulukuze lokudla okungange over 6,000. I think we have managed ukuthi sibuthanise 6,000 kg empuphu.
Umnumzana Prince Tubeko Sibanda ngumeli weBinga North edalele ePhalamende. ULivetalk namuhla sixoxa ngomonakalo osudalwe kunakwezulu eliningi esigabeni zelizwe ezehlukeneyo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende yele Pakistan umnumzana Nawaz Sharif usungule okusemthethweni uhlelo lokakhiwa kwedamu oluzaba lendleko yezigidi ezedlula amachumi ayithoba mnembili yamadola $81 million okuluncedo lwemali evele kwele Melika. Idamu leKuran Tangi Dam lingaphela ukwakhiwa lizanceda ukuthuthukisa imisebenzi yokulima kanye lokuphehla umlilo kagetsi. Inhlanganiso yokulondolozwa kwenyamazana zendle ikakhulu indlovu kwele Kenya eSave the Elephants isisungule uhlelo lokuvikela indlovu nxa kuthe kwaba lokufuthelana phakathi kwazo labalimi eziyabe zibadilizele izilimo. Lolo hlelo lusebenzisa inyosi ukuxotsha indlovu emasimini njengoba lezi nyamazana zizinkulu zisesaba okwamagama inyosi. Umahluli wedale le Harare High Court sephinde wagcizelela ukuba ukutshaya abantwana esikolo kanye lasezindlini akukho emthethweni. Uthi lokhu kwephula isisekelo sombuso welizwe. Umahluli David Mangota uphe lesi sinqumo ngolwesithathu ngemva kokuba umzali womntwana wesikolo seHarare unkosikazi Lina Pfungwa wethulele umthethwandaba udaba lokutshaywa komntanakhe owayesenza izifundo zika-grade 1 nyakenye. Ngomnyaka ka-2015 umahluli Esther Mremba wapha isinqumo sokuba isigwebo esaziphiwe osakhulayo oleminyaka elitshumi lanhlanu wayegwetshelwe ukutshaywa ngenswazi ngoba etholakale elecala lokudlwengula untombazana oleminyaka elitshumi lane sasi sephula isisekelo sombuso welizwe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele encwadi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Udaba lokutshaywa kwabantwana lukabili. Okokuqala, udaba lolu mntwana nje uthathe uswazi awumtshayi ngesinkwu kuthiwa yikumethusa nje, awumtshayeli ukumbulala, awumtshayeli ukuthi uyamzonda, akumtshayeli ukuthi ugcwele ulaka. Uyamthinta nje ukuthi kube yisikhumbuzo ukuthi angakuphindi khonokho akade ekwenza kungamelanga ukuthi akwenze. Ngitsho ekukhuleni kwakuyindlela yakhona, yibo ngithi mina kwakubotwa cwabu cwabu nje ngoswazi oswazanyana nje izimpu lezi kusiya ngokuthi la umntwana wakhona unganani, ngoba wayethi angafika ebangeni elithize hhayi safakwa isandla sokuthi atshaywe ngoba kwakukholwa ukuthi lo leyanoswazi aliqala ngalo uzamelusa lumkhulise ezendleleni eqondileyo. Engathi lalo iBhayibheli lithi umntwana akumelanga uyekele kumthinta kancinyane. Okwesibili-ke ongayisikho yikuthi abanye phela kathesi kabasatshayi umntwana sebebulala, njengalokhu esasikubale ezikolweni abanye ababalisi behluleka mhlawumbe ukumfundisa kumbe indlela zokweluleka abantwana ezingeladlame phakathi babe sebebulala bebonda abantwana.
Kuzaba kulokhu kusiba kubi na ngenxa yomthetho lo osukhona?
Inkinga ikhona ukuthi imindeni lokhu abantu abatizimuli okwakhathesi akufani la izolo. Izolo ubuwazi ukuthi ungephula umthetho ungathethisa umuntu omdala uyekele inkomo zekudla ngathi beungakhathalekile ukuthi kungekhaya umbe ungaphi yena lowo muntu omdala ohlane lawe wayekwethusa nje ngoswazi kabili kathathu kweqe ukwenzela ukuthi ukhule ungumntwana olembeka emphakathini. Manje kathesi ngokuhamba kwezikhathi ukukhulula ngamalungelo abantwana nokunengi ngokuthiyeneyo kodwa kungaphiwa indlela zokuthi njengoba usitsho nxa na uyaxhwala uyaganga phambi kwamehlo akho engowakho esibili kumele bathi kuthini umxhwale yini ukuhambela enkantolo uye mmangaleli ukuthi umntwana zosixhwale lathi abantwana kabasathi ntwana nango lina le ndlela bani elingamqondisa ngazo.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezamasiko, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Emazwini akhe awethulele amalunga amadale ePhalamende emanyene akweleMelika aweCongress. Umongameli Donald Trump ukubeke sobala ukuthi embusweni wakhe akuqakathekileyo ukuvikela ilizwe lakhe. Kwabalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abalwisa kwele Iraq lakwele Syria abe-ISIS. Iningi labantu ababotshelwa amacala aphathelane labalwa becatsha kusukisela ngomnyaka ka-2011 ngemva kwesehlakalo sokuhlaselwa kwelweMelika ese-9/11 uthena bebengabantu abakade bevela phandle kwelizwe besiza kweleMelika. Ukuze uzulu weMelika avikelwe, uTrump uthi kumele kuqiniswe imithetho yokuhlolisisa abangena elizweni ukuze bavinjwe labo abeza kuleli lizwe bele njongo yokuzodala umonakalo. Amalunga abalwa becatsha laba abe-ISIS kabasiyo ngozi kweleMelika kuphela kodwa lasemazweni abangane balelo lizwe. Ukuze banqotshwe, uMongameli Trump uthi uselaye ugatsha lwezomvikela ukuthi luphumele inhlelo ezizahlezi zitshabalalise imisebenzi yonke yabalwa becatsha laba. UTrump uthi i-ISIS ibunjwa ngabantu abangalazwelo, abangababulali, abangalandeli umthetho, njalo bengababulali asebeqede abanye bokholo lwabo lwesimuslim abangedlulisi amalawulo kanye lamakholwa esiKristu ikakhulu abesifazane labantwana abangela cala. Wathi ilizwe lakhe lizasebenzelana lamanye amazwe angabangane ukuqeda umsebenzi owe-ISIS emhlabeni jikelele. UMongameli Trump ubike njalo ngezijeziso asezethulele abasekela uhlelo lokulungisiswa kwezikhali ze-nuclear ngele-Iran.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubokile.
Was a Friday lamhlanje silomculi uSimbarashe Kodzai yena osebenzelana labaculi abakuzinga laphezulu abadabuka elizweni leAngola osekudale ukuthi umculo wakhe uchaphe ulwandle utholakale kuzwekazi laseEurope. Kubika uJoseph Njanji.
USimbarashe Kodzai waziwa ngegama lomsebenzi elithiwa KOD okumele ukuthi King of Drums, njalo ngumculi osebenzela edolobheni lakoBulawayo endaweni ye-House of Rising Sound. Imisebenzi yakhe isisabalele umhlaba wonke ngemva kokuba exhumane labe-series producers okuyinkampani yase-Angola ecindezela ingoma.
Ngangithumeze ezinye ingoma, irekhodi lebhula ngikhona lithiwa yi-series producers liseLuanda, Angola. So izingoma zangikhona bathi kimi beizingoma ezinje, so sesike sazo kaningi izwi awulenye into ongayicontribute ofuna ukuyifaka yini etafuleni. That's when we met Wemai, wamjabulela Wemai. Then ngayenza lama follow-up tracks ukuthi kokwane i-EP.
Ku-EP lethiwa Voices of the Drum kule ngoma ezine ezibalisa ethi Who Am I, eyalotshwa nguJoe Maseko njalo ephindwe kabili njengoba kule original kube khona njalo i-radio edit. Kukhona njalo ethiwa Bantu Composition, kube lethiwa Hold My Hand yona ekhalelwa nguDiana. ngemva kokuba esebathumele idlalade lakhe leli elithiwa Voices of the Drum. Abenkampani yeSeriso Producers bacele uKOD ukuba elobelane isivumelwano somsebenzi labo, okutsho ukuba yibo asebelelungelo lokuthengisa lokusabalalisa imisebenzi yakhe emhlabeni jikelele.
Ngo-10 January they pushed enye ingoma engayenza kuthiwa ngu-Underlines, yahamba kwenye i-compilation for i-record label ise-Portugal kuthiwa i-Dax Music. Uvule iminyango eminingi, of course not local but international.
USimbarashe Kodzai uphezu kokupheka i-EP ethiwa Emotions, yona ekhangelelwe ukutholakala ngenyanga kaMabasa. Imisebenzi yakhe iyatholakala ebulenjini, njalo iingoma zakhe ziyatholakala ezitolo zebulenjini ngaphansi kwegama elithi KOD. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Abenhlanganiso yezamabhizimusi abesifazana ezibiza ngokuthi inotho kubomama bemanyene labe Reach Out Organization bazasungula umkhankaso wabo kusasa wokuqoqa imiqamelo esetshenziswa ngabesifazana nxa besesikhathini, ama-sanitary pads. Kubika uMike Wobe.
Abenhlanganiso abakubhizimusi abazibiza ngokuthi inotho kubomama imanyenye le Reach Out Organization bathi bakubone kufanele ukuthi basungule lumkankaso ukuze balumukise lokufundisana loZulu ngokuqakatheka kokulondolozwa kwelungelo labasifazane, ikakhulu amantombazane, ekutholeni lula izembatho zokusebenzisa nxa besesikhathini, ama-sanitary pads. Kungxoxo ayenzela lumsakazo unkosikazi Chumile Jamela, ongomunye wabaqoqa lumkankaso owe My Period My Pride, echasisa kabanzi ukuthi umkankaso lo uyi sima kanjani.
Is My Period My Pain i-campaign yethu yenza i-work izama ukuthi isazise abantu nge-general phandle lapha ngokuthwala nzima kwabantwana abangamankazana ngesikhathi se-period, ukuthi abaningi especially emakhaya uyabengela ama-pads ukuthi kwenze isikhathi sakhe se-period sibe lula kuyiwo. And abanye bagcina besebenzisa amalembu, amadende, abanye amahlamvu, into ezinjalo. So thina sizama ukuthi siyazise abantu phandle lapha ukuthi abantwana abamankazana bathwele nzima kanjani.
Uqhubeke uJamela echasisa ukuthi kuyini sibili okwafuqa ukusungula lo mkankaso edolobheni lakoBulawayo.
Funa ukuqalela koBulawayo njengoba ukuthi koBulawayo akukazi khona icampaign enjengeyethu, yiyo eyokuqala koBulawayo.
Ekhasini lenkundleni yokuzilibazisa elebulenjini obeFacebook labenhlanganiso e-inotho kubomama bayatsho kuba elinye icele lalomkankaso yikubonisa izakhamizi zakoBulawayo ukuqhakatheka kokulondolozwa kwelungelo labesifazane lokufinyelela lula izimpatho zesikhathini ezama-sanitary pads.
Isikhathi se-period siyafika every month, ngakho kumele kube kulilungelo lakhe ukuthi awathole ama-sanitary pads, ngenxa yokuthi engasatholanga, nxa singasamtholelanga isikhathi sangikhona asiyimi phela ukuthi nxa engela namuhla isikhathi siyama. Kodwa yinto eqhubekayo impilo yakhe kuzekufika isikhathi esiphambili sokumenopause.
Hayi-ke, siyabonga zihlobo zami, isikhathi yiso esesidliwe ngomangoyo, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amadama amahlanu phakathi kwayisithupha okunatha kona idolobho lakoBulawayo abikwa esegcwele njalo sechitheka. Kwanele okwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.